reprimary nesecondary education riri kuramba richishandisa anonzi mastandard operating procedures ekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecovid-19 muzvikoro. Kune zvikoro zvakangodarika 10 zvaratidza kuti zvine nyaya dzecovid-19. Zvimwe zvacho zvaaiswa panonzi paquarantine, asi sebazi reprimary nesecondary education rakabatana nebazi rezveutano takagadzirira kuti COVID-19 yacho isapararira.
Uwandu hwevana vabatwa nedenda iro muzvikoro wakamira sei?
Muzvimwe zvikoro zvatiri kutaura izvi, manhamba zacho anongovawo wanapo kunze kwekumatebelelen south kune chimwe chikoro chinenge chineti vana vakati wandei vakabatwa necovid-19. Asi tinoda kukurudzira vabereki nevatinoti mastakeholders kuti vasanyanya kushungurudzika zvavo, nekuti zvikoro zvakachengetedzeka nekuenderana kwatinenge tichishandisa mastandard operating procedures edu uye nekushandisa zveWorld Health Organization zvinoita kuti tisapararidza COVID-19 muzvikoro kana munzvimbo dzatinogara.